Sekuona kwangu kana tichitarisa grupu pare zvino Maorias achine chance yekuti ange achienda ku World Cup kana tikati refocus asi zvakudependa nekuti the target yetu chi iyezve tinopa coach nguva yakati ndopane nyaya huru tinoona kuti grupu racho maresults acho ari unpredictable saka tikanyasoshinga tinogona kunge tichiita mushe asi tinofanira kuti tinge tichikoshesa kuti zvatinota chii senyika pamutambo webhora ndiri kuona kuti tiri kumhanyira kuti tinge tichienda kuWorld Cup asi hatisati tagadzira pasi pano hatisati tagadzira kumajuniors edu saka zvakakosha kuti tinge tichigadzira grassroots soccer yedu kuti tinge tichiendera mberi
sangano reZIFA normalization committee rinofanira kunge riri kuita chii pari zvino
kuti tinge tichigadzira grassroots soccer yedu zvakakosha kuti normalization committee iyo pachayo inge ichigadzirawo mastructures eZimbabwe football tiri kuona kuti kuvhira vakapinda pachigara vasati vagadzirisa zvinhu izvozvo tiri kuona kuti hakuna makosi emacoaches tiri kuona kuti vari kuramba vachidzokerera kumashure macoaches emuZimbabwe asi tinotarisira kuti vange vachiita mushe pamaworld cup saka zvinonetsa ipapo saka grassroots soka inofanira kunge ichiimprova iye magrassroots structures ebhora anofanira kuti ange achipinda in place kuti zvinhu zvifambe mushe iyezve zvakakosha kuti vange vachigadzira constitution yeZIFA kuti iite up to date.